Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechishanu 6 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinotarisira kuti musangano wechimbi chimbi nehurumende warakakumbira uchaitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti idzike mitemo yakaoma yekumisa kubhinywa nekuitwa nhumbu kwevanasikana vasati vabva zero. Hurumende inokurudzirwa kupa uremu hwakakwana kubazi rezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotarisira kuti musangano wechimbi chimbi warakakumbira pakati paro nePublic Service Commission nemasangano evashandi uchaitwa nhasi chishanu kuti kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya kusakanganisika. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakanyorera kuhurumende richikurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi svondo rino kuziya nyaya dzemihoro nemashandiro yavashandi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rePublic Service Commission panyaya iyi uye hatina kukwanisa kuwana minduro kubva kumutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Joe.
Hatisati tawana mhinduro chaiyo kana kuti formal response, asi ndaanditaura navandoro vachitaura kuti tsamba yedu yakatosvikawo nekuMinistry of Education. Ministry of Education ichatrayavo all its means to ensure kuti musangano wechimbi chimbi uchaitwa nokukurumidza. Asi zvanga zvisingaratidzi kuti ungaitwa by Friday.
Kana makasawana mhinduro iyi panopera zuva nhasi chishanu, zvii zvinozoitika vazho?
Isu tinoda kuita zvese zvinopa kuti zvikoro zvinge zvichivhurika mune zvakanaka. Saka musangano ukashayikwa uyu zvinokanganisa kuti varayiridzi vakawanda vasingakwanisi kuenda kuzvikoro vazive kuti vangaenda kuzvikoro izvi sei. Saka isu tinovimba zvikuru kwazvo kuti Public Service Commission, Ministry of Education, Ministry of Finance vese vakaita musoro pamwe kuona kuti musangano wakakosha uyu wechimbi chimbi waita zvikoro zvisati zvavhurwa.
Kusaitwa kwemusangano uyu kungakanganisa zvakadii kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya?
Kana musangano wechimbi chimbi usiti kungakanganisa zvikuru kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya mune zvakanaka. Nokuti chokutanga ndechokuti kunyange varayiridzi vane chido chokuti vaende kuzvikoro kwavo kwavanodzidzisa, vazhinji vavo vari incapacitated. Saka varayiridzi vagara vachida kuenda kunovhura zvikoro asi zvikwanisiro ndo zvavasina. Echipiri, maschool fees aya akakwira. Zvinodawo kuti vanhu vaise musoro pamwe chete vaone kuti rubatsiro rwakanzi ruchabva kuhurumende rwakanangana nevana vatatu pamurayiridzi oga oga runenge ruchiuya rini. Tikashaya izvozvo ndinoona sokuti panganyanyonetsa kuti varayiridzi vodini nevana vavo vasingakwanisi kubhadhara maschool fees, nokuti kuzvikoro kwavanenge vachida kuenda kunodiwawo kuti vange vabhadhara maschool fees. Even chechitatu, takatarisa updated curriculum, zvinonzi kune review Asi review iri kungosiya varairidzi isinga nyanyo kutaura navarairidzi. Zvinga famba zvakanaka kuti gore richitanga varairidzi vangoziva kuti review ichanangana nezvipi, vopirepare here kuti voramba vachiita macontinuous assessment makala akawandisisa aya, kana kuti vazive kuti achatapudziwa zvichienderana namarecommendation avakaita. Saka zvinhu zvakawanda zvinoda kuitwa, zvinoda kuti panovhurwa panotanga gore zvinge zvajekeswa.
Tinoona kuti munguva yadarika vazhou varairidzi vaitorerwa matano kunyange vatadza kudzokera kumabasa nekushaya mari dzekufambisa. Hazvisi zvimwe chete here zvinozosangana nevarairidzi zvakaitika zvakare rwendo runo?
Kutorera varairidzi mari hazvipi solution. Zvinongopawo kuti muzvikoro musava nerudekaro kana kuti tishaiwe inonzi social dialogue. Ende uye umbimbi ndoga wa employer unongofunga kuti varairidzi vese vari capacitated kuti vaende kuzvikoro. Hatingazi kuti vanofungei, asi isu tiri kungoramba tichitaura kuti professionalism haingomhanyi kunotora mari yomunhu watadza kuenda kubasa.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takaashira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti hurumende haisi kupa huremu hwakakwana kubazi rezveutano, ichiti hapana chikonzero chekuti zveutano zvive pakaipa sezvizvi. Dr. Simbiso Ranga vanoti mamiriro akaita zvinhu muzvipatara kwanyanya kuipa, ukuwo zvipatara zvinorapa vashandi vehurumende pasi pePublic Service Medical Aid Society zvichivharwa. Shondorino, zvipatara zvinorapa vashandi vehurumende zvinoita 50 zvakavharwa. Dr. Ranga vanoti deno hurumende yaona zvekuita nenyaya yemamiriro akaita zveutano munyika, dambudziko iri risati raramba richinyanya kuipa.
Vahwande, izvi zvinoshungurudza kuti tione zvipatara zvichivharwa muZimbabwe. Sezvatinoziva, nyika yagara iri pakashata kuti zvipatara hazvina mishonga yakakwana. Mamwe mapublic hospitals like vanaparenya atwana naHarare hospital vagara havasi kuwana mishonga yakakwana neequipment yakakwana. Saka vashandi vehurumende kana vava kutsawana marubatsiro kumaclinics iwaya kana zvipatara zvavharwa izvi zvepublic service medical aid society, idambudziko hombe chairo. It means that vanga vari kubatsirikana ikoko vava kuenda kuzvipatara zvagara zvakatozara zvisina mishonga yakakwana. So idambudziko roratidza kuti health care delivery system yedu iri panguva yakaoma, ende zvinhu zvinofanira kugadziriswa.
Inini sachiremba makatarisa mamiriro akaita nyaya dzezveutano munyika, chamunoona chiri kunyanya kukanganisa zvinhu chii? Sei nyaya dzezveutano dzisina kumira zvakanaka munyika, chii chamuri kuona apa Dr. Ranga, chii chingaitwa?
Chandinoona hwande ndechekuti zvipatara it's another symptom yekuti nyika haina kumira zvakanaka. Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, yatinoti economy. Nokuti kana economy iri kufamba zvakanaka, vana chiremba, manurses, vashandi in general vanenge vane mariwo yokuti vakwanise kutenga nezvipatarawo zvikwanise kunge zvichiwana mishonga neimwe equipment inodiwa. Saka zvatiri kuona ndezvekuti haiwa hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, nekuti zvipatara ndo zvinofanira kunge zviri kushanda chero zvinhu zvakamira sei kuti vanhu vawane rubatsiro, nezvikoro zvinge zviri kushanda. But chatiri kuona ndechekuti zvese zviri kuita fall apart really, and that's a big problem.
Dene manga muri chipanga mazano chehurumende kana kuti chegurukota rinoona nezveutano, ndezvipi zvamaigona kungovaudzawo kubatsira?
Zvataigona kuvaudza kubatsira ndezvekuti health care delivery system yedu inoda kugadziriswa, inoda kuprioritizwa. zvakadaro kana vanhu vasina utano hwakakwana havakwanisi kunge vari productive munyika. Saka it's kind of a relationship yekuti tinofanira kuti zvipatara zvinge zviri kushanda, zvinge zvine mishonga yakakwana, machiremba nemanesa ari kubhadharwa zvakakwana. Kana vanhu vane utano hwakanaka vanozoshanda muekonomi vachiita kuti ikonomi igrowe, mabasa ange ariko. Saka zvatikakurudzira hurumende ndezvekuti ngavaprioritize zvinhu zvakaita sezveutano needucation, zvinhu zvisingafani kuti zvineglectwe even under the worst of circumstances. Saka chandinoona ndechekuti mabudget allocations ari kuitwa even with the little that the economy is producing, hatisi kuprioritiza zvinhu zvakaita seutano. So that would be my encouragement. I know that tinowana support yakawanda kumatinoti mapartners ari kutipa a lot of support ku health delivery system neku education, but it seems like isusu sehurumende kana kuti hurumende haisi kuprioritize health, because if they were just complementing or augmenting zviri kuitwa nemapartners mamwe aya ari kutipa rubatsiro, I think tingadai tiri pari nani.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga, vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti mitemo inochengetedza vana inofanirwa kuomeswa kuti zviri kuitwa kuvana zvimire. Izvi zvinotevera kushaya kweumwe mwanasikana, Delight Masomeke, wekereke yeJohane Marange, anga ane makore 14, akashaya mushure mokuzvara mwana ari pamusha wake wekwabvumbura kuChivhu. Sangano rinorwira kodzero dzevana reZvandiri rinoti urombo ndihwo hunonyanya kukonzera kuti vanasikana vazhinji vaite nhumbu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti kuti dambudziko iri rimiswe panofanirwa kuve nemitemo yakasimba inochengetedza vana.
Chinhu chakashata kana kuti chakanyanyoipisisa kuti titaure nyaya yokuti kune vana vakawanda kusvika 20,000 vakabuda muchikoro vachizopedzisira vaiita nhumbu mugore ra2021 na2022. Namba iyoyo inoratidza kuti vana ava vakawandisa. Asi chaakuda kutariswa izvozvi kuti tikwanise kushanda takanangana nezviri kukonzeresa kuti vana ava vazobuda muchikoro, kuti vana ava vazoita nhumbu. So patsvagurudzo yakaitwa neZvandiri ndofunga yakanyatsoratidza kuti kune zvinokonzeresa kuti vana vaite nhumbu idzi zvakati wandei, asi vakazonyanyawo simbirira nekuti kazhinji kazhinji kacho nyaya yeurombo ndo imwe nyaya yakati kurei. Nekuti mukaona vanhu vari mumhuri dzinenge dzinoshaya stereki kana dzinoshaya maningi, kazhinji kazhinji ndo vanowanzopindawo muwanano vachiri vadiki, nemhaka yekuti vanenge vakutarisira kuti number one, kana pakashayikwa mari yekuti mwana iyeye aramba achienderera mberi nechikoro anenge asisina zvokuita. And next kana kuti zvaanenge akutarisira zviri pamberi ndezvekupinda muwanano. Chechipiri, kunyange isiri nyaya yekuti izvoni mwana anenge azobuda kuchikoro, tikutarisira futi nyaya yekutochengetwa ari mumhuri, kuti kazhinji kazhinji vabereki vanogona kukurirwa nekuchengeta kana kuti kuriritira mhuri dzavo. Izvo zvinozopedzisira mwana azoita kana kuti sarudzo yekutoti ndaakupinda muwanano kuti ndiwane kuchengeteka, kana kuti mhuri yese iwano chouviri kana kuti kuchengetwa kubudikidza nekuwanikwa kwake. Zvinova zvisiri izvo nekuti kazhinji kazhinji vazopinda muwanano umu hamuna kuchengeteka kunozobuda kwakanaka, asi panotozoita mamwe matambudziko akawanda akafanana nekushungurudzwa kwakasiyana siyana.
Saka zvoitwa sei kuvamutsanga dambudziko iri riri kuramba richienderera mberi?
Nyaya iyi yakakura nawo inoda kuitwa ndeye kunyatsoongorora kuti chii chingaitwe kuti vana ava vasaite vasapinda muwanano kana kuti vasaita nhumbu idzi. Saka isusu tambozviongorora zvakanyanya ndezvekuti chekutanga nhumbu idzi dzinoitwa kana dzinoitwa dzisiri kudiwa, zhinji dzacho dzinenge dzisiri kudiwa. Saka zvadzinoitwa dzisiri kudiwa panogonawo kunge pachida kuti tivandudzei mutemo wedu unoona nezvatinoti kana kuti yatingati sexual reproductive health rights, kodzero dzavo dzekuwana yatingati kodzero dzekuwana zviri maringe nezvepabonde, atingati sexual reproductive health rights, ndofunga muchirungu ndokuti zvibude zvakanaka. Saka mukatarisa mutemo wedu izvozvi, ngatimbotarisai takanangana nenyaya yatoti termination of pregnancy kana kuti kubviswa kwenhumbu inenge yaitika isiri kudiwa muZimbabwe. Kazhinji kazhinji kana kuti nhumbu inogona kubviswa inhumbu inenge yaitwa kubudikidzwa nekubatwa chibharo. Saka kana mwana akaita nhumbu kana asina kubatwa chibharo, pasina umbo wekuti abatwa chibharo, itimidzi matare haakwanisi kuisa mutongo wekuti nhumbu iyi ibviswe. Saka izvozvo zvinobva zvaitawo kuti vana vedu vazhinji vanenge vazoita nhumbu dziya dzisingadiwi vanopedzisirawo vatozoita vana mai, because anenge achifanira kutozozvara mwana. Then mwana uyu kana achinge azozvarwa taakunoramba tichiwedzeredza yatingati denderedzwa reurombo kana kuti poverty cycle, because havazorina kupimba kana kuti zvikwanisiro zvekuchengetedza vana vavanenge vazvara. Nokuti kazhinji kacho anenge azvara achiri mwana mudiki, vanhu vazvarwa vachiri vabereki vacho vanenge vachiri vadiki, vasina zvikwanisiro, vasina mabasa avanenge vachiita.
Sesangano reJustice for Children, chii chamunoda kuona chichiitwa pamusoro pedambudziko iri?
Semaonero edu isusuwo tunoita zvekodzero dzevana, ndofunga tinofanira kuvandudza mutemo wedu une chekuita neyatingati sexual reproductive health rights, kuitira kuti vana vedu vawane chokutanga, vawane yatingati information kuti izvii zvinofanira kuitwa kana mwana achizenge aita pamuviri pasingadiwi kana aita pamuviri, uye kuti zvinoitwa kupi, uye kuti information yacho vanokwanisa kuiwana kupi. Ndo zvimwe zvinhu zvakati koshei.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children, vaJohn Musanga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutambi wenhabvu yemadzimai Rufaro Mafidi Machingura akashaya nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mafidi aitambira chikwata chenyika chemaMighty Warriors uye neche Black Rhinos Queens. Ari kuchemerwa pahouse number 4617 Retreat muWaterfalls muHarare. Mumazuva ake ekutamba nhabvu, Mafidi akasvika kumitambo mikuru yakaita sekosafa. Evans Zininga weStudio 7 abata muongorori wemutambo Tandazani Zimuha kuti tinzwe pamusoro paRufaro Mafidi Machingura.
Kusveka kwaita mutambi angani mukurumbira zvikuru pamutambo wenhabvu wana mai Rufaro Machingura ainzi Mafidi vakawanda vasuwa, nokuti ndimwe wevatambi akabatsira chikwata chemaMighty Warriors seZimbabwe kuti chibudirire chisvike kure uye chikunde zvikwata zvakawanda. Tichaeka kuti chikwata chedu ndo chakakunda kusafa muno muna 2011 gore iroro pavakakunda vakakokwa neaimbova mutungamiri wenyika vacomrade Robert Gabriel Mugabe kuti vauye kuSt House vazopemberera kukunda kwavanga vaita. VaMugabe vakafara vakataura kuti tinonzwa kuti Rufaro Machingura aunza Rufaro nekutamba kwaaita kunhandare yeRufaro. Saka izvo zvinoratidza kuti anga ari mutambi ane mbiri aibatsira chikwata chedu chemaMighty Warriors kuti chibudirire. Mhuri yeZimbabwe yekuchema yasuwa, uye mutambi akaita kuti mutambo wenhabvu waana mai uite mukurumbira, nokuti vamwe vadiki vaimuonawo achiita mbiri vakazoda kuti vauye kumutambo wenhabvu waana mai vautambewo. kuticha aita ndiwa chikwata chewe Black Rhinos akaunja na chikwata chewe National Team na uya embo batira kukocha chikwata chewe kazi Rosemary Mkaza achitamba ari kumashure asi akaona Rosemary kuti angagona kubatsira kuti atambe ari mberi paakangomisa kumberi chikwata chipi ndechi pachakazotanga kumisa zvikuru nekuti sekutaura kunoita vakawanda nezita raakazotirikwa rekuti mafidi anga ane gumbo rekuti paraingorova bhora raizadza mabhora
muchionawo vanorarama nebhora vechidzimai mazuva ano tinongonzwa mbiri kuvanhu vechirume kunyanya tatovhunduka nhasi tichinzwa nezvarufaro kudai
bhora remuzimbabwe rinongoramba richida kukura asi chinhu chekutanga ndechekuzvibata ukazvibata unogona kuwana upenyu hwakadzamawo uchibva mubhora redu muno muzimbabwe zvisingasarudzi kuti uri kutambira varume kana vakadzi nokuti varipo vakawanda vanoda kukanda mari mubhora raanamai kunyanya kubudirira kwavakamboita vachiinda vachinotamba kubrazil vachitamba mumakupi ari mberi mberi muno muafrica izvovo zvakaratidza kuti vana vedu vechisikana vanogona kuudza rufaro kuunza rufaro sekutaurwa kutaurwa kwakaitwa nomutungamiri wenyika asi chikuru ndechekuti vabatsirwewo vawane iya inonzi sponsorship vakangowana sponsorship upenyu hwavo nahwo unogona kuita nani saka zvinhu zvakaoma muzimbabwe asi varipowo vanokanda mari izvo zvinobatsirawo kuti vaya vanotamba mutambo wenhabvu wevakadzi vagone kuwanawo upenyu hwakadzama
ndongopedzisirawo ndichibvunza kuti pane here zvamati mazivawo pamusoro pekuchengetwa kwavo
semunhu ashaanhasi panga paine magadziriro ekuti vanga angaradzwa rini asi zvanga zvisati zvabuda pachena kuti zuva chairo nekuti kopi kwaacharadzikwa endirini totenda tichange tichiziviswa nokuenda kwanguva
avo vanga vari muongorori wemitambo vatandazani zimbwa vari parunhare kubulawayo naevans zvininga westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday nhengo yedare reUnited Kingdom reHouse of Lords amai Kate Yui vati Zimbabwe haifaniri kubvumidzwa kuti idzoke mugungano reCommonwealth pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita uye nekuramba yakavharira mujeri vaJob Scala veCCC muNewsday makare chimwe chizvarwa cheKenya Primrose Nyeri Mwangi chakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro achipomerwa mhosva yokupinda zvisiri pamutemo mumakombiyuta ezimbabwe manpower development fund akaba mamiriyoni makumi maviri emadhora yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
studio 7 apo mamukasiyei isu tiri kutaura kuti zvese zviri kutaurwa naparadza izvo hazvina kana nebasa rese hatidye rodhi hatidye migwagwa yavo yavari kugadzira iyoyo tichifa nenhamo tichifa nenzara kurima kwavari kutaura ikoko dai mari ikonomi yenyika yakanaka pabhegi rimwe chete refertilizer ravanotipa redhii nerimwe chete retopu ravanotipa tingadai tichitenga tani kana dai taiwana mari tega maindastry akavhurwa zvikoro zvavari kutaura kuti zvikoro vana vedu vekuno kumaruva vakuvara vafa kufa chaiko chaiko nyukarikiramu isina kana getsi pachikoro nyukarikiramu isina kana kombiyuta pachikoro apa votarisira kuti tivavhotere kuno kumaruva hatisi kuda izvozvo hatitombodi ngavagadzirise nyaya dzavo kwete kuda kutinyepera vachitaura kuti vakagadzirisa chii chavakagadzirisa tyora kodzero dzevanhu futi pamusoro pazo
mazimbabwe ngatinamatirei murume anonzi Job Scala agobudawo achifamba aona nemhuri yake nemhaka yekuti varume vavezanudefa vanotoda kuti atoborera imwe mumujeri Baru kuto tigirana ni makozi kutimurumu ngacho mwere la mjere. Joso baru kuto onacha yiku shaiku isososu. Kutato fila amoni maka kuti nyaya haka exposa yi kuti waneza mpye fundo waka ula isa waka ula ya mobilizing ali. Ndoya wakata wato tato fila yoyo. Joso baru kuto fila murumu. Saka haa. Chova nukuna kuna matana mati ya hivyo yituwe murumu afamba abuda achifamba. Maka kuti hivyo wakata abuda afa. Ndoshi nangu achamu chaichu yi maka kuti. Kutendeza kutendeza kujwa nyanyi na kunwa kati iyo nyanyi na ina mzofa iwa mduzati nyanyi ya ina mzofa chilipo chukuti ya nufakufa pati ya wakwanzi kumura ya teriki saka wakwanzi kumura ya tirujiri uwa sawaru kumkoda karuma wapana imu nyanyi hapa saka asu waka mkuma asu
ya ndilo kutawara mashoko pa nupa studio 7 ndini umwe wanu warukutambu zwaneza anu PF tirukutambura tiriku ziku nyika atinacha tiriku kubata mabasa kuna sese shaka uma mnyika neku nze sinu zaoma. Ona, upenyo watu kurarama huduwa utiri kwa tuzi ni hamadzali utichiona wangu. Wanuweza anu PF mwune mwe wakaipa. Mwe wakashatisa mwe warigio ni mwe wa satani. Nekuti, muruku tisunga wanu. Muruku ita zinzineta uti wanu. Teraramire kuzeko nyika. Asi mimi, muri mungati minyika ya Zimbabwe. Mechi isusura neku jihazu nunaka. Mechi jihamuru mahotera. Mechi peza marie nyika. Ona, sungu nurai wanu wamaka sunga wawaru majere. Waite free. Ona. There's nothing about ZANU-PF. ZANU-PF is another politician, political party. Yakango daisi mangu ma political party. Ona, why mechiti muna nenga awina, awina. ZANU-PF kupa 2000. Mechiru wa wano. Kusukana nasa, amusati maguta ere. Mechura ya wano. Nae, matura nye amunu, amune isa ropa rewani. Amusati, arisa tira zara ere. Why mechitaro? Atinzureo tisimani.
Chinutumurisei, murisei apo. Aiwa, muna tugoni ya le news za muna tipa zi chokwadi. Zisina kwa zakari rekira. Haa, kutu makuru kutu inegurizwa. Haa, paninya yangu ndio tutunu kumbira wo. Nese jangu ya mwini suizure kuna mkoma wengi. Haa, po, pana mkoma wengi hapo, tatu mkoma wengi musafume kuchichizirwa. Rambai makabzanya, mchimba chokwadi. Kutu kuimba, zoku. Kuimba zvekucha, imbai zvinobva pasi pemoyo wenyu, kwete kuimba uchiruma uchifuridzira. Tinokudai, rambai makadaro ngoma wengi, rambai makadaro musache, musabvume kuchichidzirwa, hapana anokubvisai. Isu mafanzi enyu ndisu tinokubvisai kwetawo.
Mangwana ndipa studio, mamuka sei. Ndoda kungotaurawo zvirikuitwa nezanu-PF pamusoro pevajob scala. Miedzo yehurumende yenyu yezanu-PF. Miedzo yekuda kuona pfungwa dzenyu vana veZimbabwe kuti tiri papi isu maZimbabweni. Varikuda kuti kana tikaratidzira tikapisa matare tikamanya mugwagwa votiita zvinogara zvakadaro before election. Zvokuti chero vakazobira election mutauri munenge mune vision ichi. Imabanga hapa na wasikala pa makambo za maumbo tinyingi nyingi nyingi mbo pinda mrodi. Ndiyo anduru kuona za ngipa papa. Saka wano wano kuna kudena. Kudena kwa watu wako kuona ya kutifunga zenziri papa. Kana wakana iti gola ita sukuti ya chetika zwa pira election ya wana zwa kwanza kuita. Cheta peza na utara. Saka iriva ratu kutewa ni ZANU-PF. Nekuti hakuna mashuru akada ya utimunu. Nganzi wa sumba kusikapa kutikara 200 days. Mchere nini na huyo kunzikuwa unonzi waka presi zira mirujonga. Asa hapana wano wakampende waka ndoponda munu. Waka ponda mo blessing wa wazi waka buda waripazi waka poma pero. Uyugua wakote auramashu kwa nisi violence. Oshunguru zuwa suwa palevu ya kadai. Zanu pia mtinyare. Sisa kanga mao upe nisiru uruwa.
Nguwe niyapela, chombo charisa zange, ziri mnau zanasi. Sangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Rino tasira kuti musangano we chimbi chimbi ne urumende waraka kumbira uchaitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Urumende inokurudzira kupa urimu hwakakwana kubazi rezveutano. Sangano re Justice for Children rinokurudzira kudzikwa kwemitemo yakaoma yekumisa kubhinywa nekuitiswa nhumbu kwevanasikana vasati vabva zera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bell.